Chere kunyanya kuna kizande chekuti vatambi vane zvikwata zvakabuda mukaso laga Premier Soccer League nemhaka yekukundikana Chapungu, T1, Wange nemushowani Stars ndivo vaita mukurumbira wekurwirwa nezvikwata zvasara mugungano iri mushure mekuita zvidavado apo zvikwata zvavo zvaive zvichiri kutamba nhabvu yepamusoro-soro. Vatambi vakaita saKing Nadolo weT1, Denver Mkamba weChapungu, Nomo Chinyerere weHwange naClive Dzingai weMushowani Stars ndivo vari pamuromo pezvikwata zvizhinji Nadolo achinzi ari kudiwa neDynamos FC Platinum pamwe neNgezi Platinum Stars. Asi Ngezi haisi kugumira pana Nadolo chete, zvichinzi chikwata ichi chiri kuedza zvekare kuraura Denver Mkamba kubva kuChapungu. Murairidzi wemadamburo Rodio Zakama haana kuvanza kuti anofarira matambiro amukamba, asi achiwedzera yeye kuti mukambi uyu anofanira kushandura maitiro ake kana achida kutambira chikwata ichi. Mukamba ane mbiri yekudhakwa uyezve yekurovha basa kuzvikwata zvese zvaatambira zvinosanganisirawo Cape United neDynamos. Dynamos yacho yapindawo mumusha weTriangle umo inonzi iri kuita hurukuro nechikwata ichi kuti itenge Donald Dzingai pamusoro paRalph Matema uyo iri kuda kutora kubva kuyadza. Mubati wehomwe weDimare vaWebster Marechera vanoti vapa murairidzi wavo Tonderai Ndiraya cheki yakavhurika kuti atenge vatambi vaanoda kuti chikwata chake chisimbe.
Pone apo mune muchingoitawo pamaburi anoda kuvharwa. Murairidzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Ndiraya pachake ari kubvuma kuti chikwata chake chinoda kugadziriswa zvakasimba, achiti iye ari kuda vatambi vanokodzera kutambira chikwata chakaita seDimbare.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana vachitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Kunyange hazvo FC Platinum yakatora mukombe weLeague, chikwata ichi hachisi kumira mukutsvagawo vamwe vatambi. Asi murairidzi wechikwata ichi Lizwe Sese anoti hapana zvakawanda zvinoda kugadziriswa pakugona kunenge kudada kunze kwevatambi vashoma-shoma.
Zvakwatiri neexecutive then toita kuti magetsi atinawo akasiya nevamwe then toona kuti tinoedza one rosere patinopaso good boy vashanda.
Mashoko ari kufamba anoti iwo kugona kunenge kudada yakatobvumirana naRalph Kaundera kuti asiye basa kuTriangle anange kuzvisavane. Muchato pakati paKaundera neTriangle wekutambira maSugar Boys uri kupera musi wa31 zvita. Pamusoro pezvo kugona kunenge kudada iri kunakidzwa nevatambi vekuHwange uko vari kuisa hurukuro yekuda kutenga Nomo Chinyerere mushure mekuraurako Gift Mwepi mukupera kwemwaka wa2018. Asi Platinum haisati yabudirira pana Chinyerere uyo ari kudiwawo zvikare neChicken Inn iyo iri kuda mukombe weLeague mushure mekupedza iri pachinhano chechipiri mwaka uno. MaGamecocks ari kuedza zvekare kuti atore Clive Dzingai uyo airura muchikwata cheMushowani Stars. Asi mumusha weCape United mune runyararo zvichinzi izvo makepekepe ari kufarira vatambi vari munhabvu yepasi-pasi yeDivision 1 pane vatambi vemuPremier Soccer League vakawanda vacho vanotsvaga zvikwata zvitsva pese panopera mwaka. Asi Highlanders ndiyo inogona kunge iri iyo ingangorasikirwa zvakanyanya panguva ino zvichitevera mashoko ekuti murairidzi wayo Henrik Piet de Jong angangosiya basa. Mashoko anga achitenderera pamadandemutande anoti de Jong angangonanga kuFC Platinum. Asi muzvare Chiro Chizondo vanove mutauriri wechikwata cheFC Platinum vakaramba mashoko aya vachiti manyepo ari kutenderedzwa nevanhu pamadandemutande. Muzare Chizondo, vanoti Lizwe Sese, uyo akafano bata matomu, ndiye achiri murairidzi weFC Platinum. Uye sechikwata, havasati vagara pasi kuti vazeye mafambiro akaita mwaka nemabatirwo akaitwa basa nemurairidzi wavo. Pamusoro pekurasikirwa nemurairidzi anga achionekwa nevamwe semunhu amutsa Islanders, chikwata ichi chinonzi chingangorasikirwa zvekare nemutambi wacho wepamusoro Prince Dube, uyo ari kuChina uko ari kutsvaga chikwata chitsva chekutambira mwaka unotevera. Makwikwi ekasto raga Premier Soccer League ari kutanga muna kurume gore noya nemutambo wechampion of champions pakati peHP Platinum ne Highlanders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.